Varairidziwa neukasha wakanyanyisa nemari shoma yavari kupiwa nehurumende, iyo ino hurumende iri kuvashora zvakanyanya ichiva pamari shoma nini inongove 6.5% chete pamari yavaisitambira. Mukatarisa salari yakapiwa vanhu muna January muno inongo inofanana neyavaipiwa gore rakapera, iyo inongove around 900 RTGS, isina chai chabatsira kuti munhu akwanise kurarama. Izvi zviri kuitwa kumasoja, zviri kuitwa kumapurisa, zviri kuitwa kumunhu wese ari mucivil service.
Sezvo muri vashandi vehurumende mese, mune zvinangwa zvimwe chete here nemapurisa nemasoja?
Meseji yatinayo kuvanhu vari musecurity sector, mapurisa nemasoja, ndeyekuti zvaapachena kuti hurumende iyi haina hanya nesu, tese pamwe chete kwete varayiridzi chete. Chikumbiro chedu kwavari ndechekuti chigarai makanyarara, musavictimize macivil servants mamwe ari kukurwirai kuti muwanewo muhoro unotenga. Patichabuda tichienda kunoratidzira, patichaita zvose zvatichaita kuti timanikidze hurumende kuti tibhadhare mumari inotenga, tinotarisirawo kuti mapurisa nemasoja aekte sevanhu vane njere dzakakwana, vanoziva kuti hondo yati kurwai hondo inoita kuti mhuri dzavo naidzo dzirarama. Chepiri, tinotarisawo kuhurumende tichikurudzira kuti ngaizive kuti macivil servants maallies avo hatisi mhandu dzavo. Kana vakaramba vasingatibhadhare havasi kupanisha isu chete, asi vari kutokolapsa civil service, vari kukolapsa kutonga kwavo, nekuti kutungamirira kwavo ndo civil service. Kana hurumende isakwanise kupa vanhu education, kupa vanhu health care, inodzimara isiri hurumende.
Asi vamwe varayiridzi vari kuenda kumabasa ka, saka munozvifambisa sei? Muri kuwirirana here?
Tichitaurawo kune maticha kuti avo vashoma vane vasiri vanganyatsonzwisise vari kuramba vachienda kumabasa. Tiri kuti nguva yatasvika haichisiri nguva yekuita rumwe rumwe, yanguva yekuisa musoro pamwe chete. Tirambe kudzvinyiriri hwemhando yepamusoro hwatiri kusangana nawo, tirambe kamari katiri kupiwa kasina chakanotenga, tirege kuenda kumabasa kusvika hurumende yanzwa kuchema kwedu. Kuvabereki vevana vedu vatinodzidzisa, tinovakurudzira kuti vachekete vana vavo kudzimba, tichivavimbisa kuti tichaurwisa nekukurumidza kuti mari yedu ikurumidze kuuya tigodzidzisa vana zvakanaka. Hatinganyobedzere kudzidzisa muzvikoro isu tisina chatiri kudzidzisa. Saka tichakumbira kuti mutitsigire nekuchengeta vana kudzimba, tichadzokera kumabasa kana nyaya iyi yagadziriswa vana vozowana nguva yekudzidza zvakanaka.
Pane zvamuri kuronga here sevarayiridzi, uye zvakaita sezvipi, uye munoda kuita izvi riini?
Pari zvino tiri takangomira panyaya yekusaenda kumabasa kusvikira mutapiwa mari yedu. Zvizhinji zviri kurongwa nemaprovinces zvichange zviziviswa nekufamba kwenguva. Panopera vhiki rinoteera iri tichizosanganisira kupinda mumugwagwa tichiratidzira nezvimwewo zviri kurongwa nemaprovinces akasiyana siyana zvatichaita kuti tipe puresha kuhurumende kuti ikurumidze kutipa mari vana vedu vasaramba vachirasikirwa nedzidzo nenyaya yekusada kubhadhara mari kwavari kuita.